Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 17, 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara eputi nezuro. Mumiriri weNorton dare reparamende vatemba muliswa vanozivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekwavanoti kuzvidza zvisungo zvedare iri. Vamwe vanhukadzi vanoita mapasa ezvicherwa vanoti vari kusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara epfuti nezuro. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yashorawo kutyisidzirwa kweZCTU uku. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mnyori mkuru mZCTU, vaJafet Moyo, vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba nezuro, yaive nemabara epfuti, tsamba iyi ichivatyisidzira nerufu, kana vakaenderera mberi neurongwa hwekuronga kuratidzira munyika yose svondo rinouya. VaMoyo vati vamhangara nyaya iyi kumapurisa kuti aferefete, uye vati sesangano rinomirira vashandi, havasi kuzodzokera kumashure nenyaya yekumirira zvido zvevashandi.
Vari kutipa mhosva inini, mutungamiri weZCTU, Comrade Peter Mtasa, and vari kuti isisu nemhuri dzedu tichasangana nezvakashata. Vari kuti vatotenga vanhu, vatotenga mamercenaries, ndivo vanhu vachaita basa iroro rokudhila nesu. Vari kuti vane nyere dzimwe dzakatowanda sokudhila nesu kana tingaenda rapa neurongwa.
Munyora anoona nezvevashandi muMDC vaGideon Shoko vaudza vatori venhau kuti hurumende inofanira kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, kwete kuswera vachishungurudza vashandi avo vavati vari kuona pfumvu nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavati kuri kuitwa nehurumende vaEmerson Mnangagwa.
Ani munoziva kuti vaMnangagwa vakati hanzi open for business. Zvino kana ukati open for business uchitumira vamwe tsamba dzina mabara, unopwa kuti iwe ungauya kuzo investor panyika inoti kana wataura mind yako wotumira ubara unyorwa tsamba uchinziko iwe nevana vako tichakuona kana tisina kubata iwe tichabata mwana wako. Saka zvinokanganisa international, zvinokanganisa regional. Kana achedu isusu takagara munoona zvinokanganisa nemhosva yekuti vamwe munenge muchibhunduka kuti zvinhu zvakaita sei izvozvo. Saka kuona kwatinoita isusu battle MDC tinoona kuti zvinokanganisa, hazviiti kuti nyika ifambe mberi.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda neUniversity of Johannesburg South Africa Dr. Pedzai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti kutyisidzirwa kweutungamiriri weZCTU uku kune ruoko rwehurumende mukati. VaRuhanya vati hurumende yavaMnangagwa iri kuramba ichizvipfuura mutsoka.
Zvinongoratidza kuti hapana chakachinja after vaMugabe vaenda. Ihurumende yekumbunyikidza, ihurumende yekutsidzira. Muhurumende makatozotorwa nevanhu chaivo vechiuto, vanhu vanoutsinye. Vanhu vaiita zvegukura hundi zviya zvekuma 1980s. Vanhu vakaita zviya zvemuna 2000 zvekuponda vanhu. Vanhu vakaita zviya zvemuna 2008 zvekuti pamaelection eriri hani yepresidential election. So hapana kuti kwanzi pane kunzi muhurumende pari chinoiti aiwa hurumende iyi hurumende yechitsotsi ihurumende yevanhu hudzvanyiriri ihurumende isinga believe in rule of law
asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri vaudza studio 7 parunhare kuti hurumende haina chainoziva nezvenyaya iyi vakati tinzwe zvakawanda kubva kumapurisa asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati havasati vave neruzivo nezvenyaya iyi kutyisidzirwa kweutungamiriri wezctu kunouya panguva iyo veruzhinji vasiri kufara nemamiriro akaita upfumi hwenyika uye vashandi vehurumende vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa haisi kuvakwanira kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mumiriri weNorton muNational Assembly Vatemba Muliswa nasi vazivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekuzvidza pamwe nekusateedzera zvisungo zvedare. Ukuwo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudzawo paramende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekugadzira magetsi munyika kana kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly nasi vamuliswa avo vasina bato ravanomirira vaudza vange vakabata chigaro chemutauri wedare iri amai Tsitsi Gezi kuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvumiranwa mudare iri zvisingatevedzwe nehurumende vati semuenzaniso pakabvumiranwa kuti senzira yekusimudzira magariro enhengo dzedare iri nhengo idzi dzinofanira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba asi izvi hazvisati zvaitwa vatiwo mari dzinotambira nhengo dzeparamende dzave pasi zvekuti hadzina zvadzinobatsira vatiwo chimwe chinovatsamwisa ndechekuti vakabvumirana kuti nhengo dzeparamende dzitengerwe motokari dzinokosha makumi masere ezviro zvemadhora ekuamerica asi iko zvino vari kuzotengerwa motokari dzinokosha madhora makumi mashanu ezviro zvemadhora chete vati nhengo dzeparamende dzinoita basa rakakosha zvikuru uye hurumende inofanira kudziremekedza vati kana hurumende ikaisaita zvese zvavakabvumirana vave kukwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva
iri kukuzivisai kuti ndiri kuenda kumatare edzimhosva nekuti hurumende iyi inoita zvainoda monetary policy nezvimwe hazvienderani nemutemo hongu dare remakurukota rinotora matanho asi zvisungo zvedare rino zvakakosha uye nhengo dzeparamende dzinofanira kuchengetedzwa
zvichakadai gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza nhengo dzeparamende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekuagaya kana kuti kuatenga kubva kune dzimwe nyika vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri vachasi vati chimwe chikonzero chiri kuita kuti kambani yemagetsi yezesa itadze kuita basa rayo nemazvo inyaya yekuti mutengo wemagetsi wezesa uri pasi pemutengo wokugadzira magetsi aya
we are working on improving or increasing the tariff so that it reflects the costs of generating or importing power there must be
tiri kuronga kukwidza mutengo wemagetsi mutengo wekugadzira magetsi unofanira kuenderana nemutengo wekuatengera
havabvunzwa kuti sei zesa isiri kushambadza mazita evanhu nemakambani vane zvikwereti kukambani iyi vachasi vati pane vanhu vakawanda vanosvika mazana masere zvuru uye zesa iyo isina mari ingarasikirwe nemari kana ikada kushambadza mazita evanhu aya mumapepanhau nemudzinepfenyuro nyika yakatarisana nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi zvekuti nzvimbo zhinji nyika yese dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva muumiriri weHarare East vatenda ibiti vaudza vachasi kuti izvi zvave kukanganisa maindastry mabhizimisi pamwe nemararamiro evanhu munyika mune imwewo nyaya nhengo dzeparamende dzange dzichida kuziva kuti hurumende iri kuita sei panyaya dzemuoro yevashandi vayo uye mutevedzeri wegurukota revashandi valove more matuke vati pane nhaurirano dziri kuitwa uye hurumende ichazivisa zvinenge zvabuda munhaurirano idzi mukati memazuva mashomanana ari kutevera pavabvunzwa kuti sei hurumende yakapa masoja mari yekubatsirikana yemazana mana emadhora pamunhu uye yainge yaronga kupa vamwe vashandi vayo madhora makumi mapfumbamwe nemadhora manomwe chete pamunhu vamatuke varamba kuti hapana zvakadaro sezvo nhaurirano pamusoro penyaya iyi dziri kuenderera mberi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
vamwe vanukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti varikusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano weWomen in Mining wekuziva zvinosangana nemadzimai anoita zvezvicherwa waitwa nhasi muvulawayo sechikamu chegungano reMining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro ratanga nhasi. Mamwe madzimai audza musangano uyu kuti rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekutorerwa zvine chisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira kunyanya nevanhurume vanenge vachishandisa chisimba chinopinza zvematongerwo enyika mukati. Mumwe wemadzimai aya, amai Rejoice Chivendera, vaudza Studio 7 kuti iwo nechikwata chavo chemamwe madzimai mashanu vange vaine makore akawanda vachiita zvekuchera chrome pane imwe nzvimbo kushurugwi mudunhu reMidlands vakati vakazotorerwa nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura.
Pataichera maclaims aya akazosidiwa kugovernment 2016. So isusu sevanhu vanga vagara vari masitting tenants takapromiswa kuti ticharamba chiripo sevanhu vakaitawo maresources avo akawanda. Isusu semadzimai taingotarisirawo kuti pamwe government icharambawo yakatitsigira, asi takazoshamisika taona kuti patakange taapplyawo special grant pakazouyawo mayouth achiti akaapplyawo nzvimbo iyoyo ndobva vatouya ne certificate vachiti chibvai mugodhi hausisiri wenyu.
Amai Chivendera vati chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanhu vakauya kuzotora nzvimbo yavaishandira vakatora nechrome yavaive vachera ivo pachavo. Muzvare Swangile Dhuwe vaudzawo Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vaiita zvekuchera goridhe pane imwe nzvimbo kunze kwevulawayo asi vakazomira mushure mekunge vaudzwa kuti munhu aiva avapa mvumo yekuti vachere apa akange asiri iye muridzi wapo. Munyori mubazi rezvezvicherwa vaOnest Momoyo vabvuma pamusangano uyu kuti vakanzwa nezvedambudziko iri kunyanya mudunhu reMidlands vakazivisa kuti gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando nevamwe vakuru vakuru vebazi iri vachange vari mugweru pakupera kwesvondo kuti vanzwisise zvizere nezvenyaya iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation vaWellington Takavarasha vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti madzimai anotorerwa pavanenge vachichera rinonyanya kukonzerwa nekuda kwemaonero ekuti zvezvicherwa ibasa revanhurume. Asi vati izvi hazvifanirwe kudaro zvikuru kuvanhu vanenge vaine magwara akakwana anovabvumira kuti vaite basa iri.
Kana munhu angowana license haasina kodzero yekudzingwa neumwe chero munhu zvake, whether anenzi ndi minister here kana kuti mukuru wechi, haana kodzero yekudzinga munhu ane mapepa ake, mungava mukadzi kana kuti ungave murume, hapana ane mapepa anodzingwa. Asi zvandingataura ndezvekuti madzimai pamadispute aya kana pava nekupokana pokana pokuti ndepani ndepani, madzimai anowanzokurirwa ipapo pane nyaya yekutoti yekubhihevha sechibhinyabhinya, ungototi aiwe uri mukadzi haungatombobudiriri pakukukidzana kwacho ikoko.
Gungano reMine Entra rinotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo navachitando mangwana uye rinopera musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Sachigaro veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe muAmerica vaDan Moyo vanoti mazwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump arikukonzera kusawirirana mumatare eCongress neSenate. VaTrump neZuro vakaramba kuti vane rusarura vachiedza kuzvidzivirira zvichitevera mashoko avo anofungidzirwa kuti ane rusarura ganda avakataura kunhengo ina dzebato reDemocratic Party mudare reCongress. Nhengo idzi dzinoti amai Ilhan Omar, amai Alexandria Ocasio-Cortez, amai Ayanna Pressley pamwe naamai Rashid Tlaib.
If you hate our country, if you're not happy here, you can leave.
VaMoyo vanoti vaTrump vanogona kunge vave kutotanga gadziriro yavo yesarudzo dzichaitwa gore rinouya nemazwi avakataura aya. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe maonero avo.
Really unfortunate kuti munhu akaita sapresident anofanira kunge ari president wevanhu vese oonekwa achitaura mashoko akataurwa naTrump pamusoro pevanhu veparamende vatingati macongress members namembers veparamende remuno muAmerica achidiscriminata kuvati ngavadzokere kwavakabva. Ipapo vatatu vacho vakazvarwa munomu, umwe wechifuo wacho ndo akazvarwa hake ku ku Somalia was with more American nonetheless because are naturalized. So the right is a division you put you on a Trump kana takuenda kuma elections gore rinouya 2020 kana muchiziva kuti 2016 akashandisa mashoko akadaro kutaura pamusoro pema immigrants kuti imbavha vanounza madrugs nechichi munyika. Tikutoona pattern iri kuitwa naTrump kana kuchiendewa kumaelections paanotaura mashoko ari divisive pakati pevanhu. Hazvisi kutishamisa isu vamwe because takazviona zvichiitika muna 2016. Saka zviri kuitwa nemadhemocrats manje muhouse of representatives mulower house kuti vatore matanho ekuti Trump ngatongeswe panyaya iyi to a point yekuti even impeachment inofanira kuitika because ari kuvioleta office yake sapresident.
Munoona dzimwe nyika dzichidzidza chii nyaya dzemuAfrica dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitwa imo muno muAmerica?
Atini pane chidzidzo chakakosha Sterek chekuti democracy haina kuti uri president kana kuti uri hani. Democracy inotreata munhu wese equal and kana uri president nyangwe munyika dzemuAfrica dzakaita sana Zimbabwe unofanira kutoziva kuti hauzi pamusoro pemutemo that mutemo neconstitution ndo zviri pamberi and vavanhu vamaordinary citizens vane marights ekukwesina sapresident and therefore tichaona nekufamba kwezvinhu muno muAmerica because it's gonna be a history lesson for mapresident akawanda anoabusa macitizens avo kuti ine democratic dispensation hazviitiwe izvozvo. Nyange uri president you are still accountable kuvanhu, you are still accountable to the rule of law, you are still accountable to the constitution.
Sachigaro MDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe muAmerica, vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe inonzi nezuro yakasvitsa zviri pamutemo nyunyuto yayo pamusoro pemabatirwo anonzi akaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo nevanhu vairatidzira kuLondon svondo rapera. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakasheedza miririri weBritain muZimbabwe ikamuzivisa nezvekusafara kwayo nekusachengetedzwa zvakasimba kwegurukota iri, izvo zvinonzi zvakapa mukana vanhu vairatidzira ava kuti vasvike pedyo negurukota iri uye kuridira mvura. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvagara zvichiratidzira pamizinda yenyika kana kumisangano inenge ichipindwa nevatungamiri venyika kana makurukota avo senzira yekuratidzira kunyunyuta kwazvo nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Nengo dzebato reMDC muAmerica dziri kutarisirawo kuratidzira nemugovera muWashington DC dzichinyunyuta nezvekusungwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhu kumusha nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica vaTimothy Muringai kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Bato redu riri kuita demonstration kuDC muWashington musi Saturday 20th July mukusapota vanhu vakasungwa kumba veMDC nemamiriro akaita enyika yedu zvatiri kuona tese.
Pane zvazvinobatsira here? Takaona svondo rapera vamwe vachiratidzira kuLondon. Pane zvazvinobatsira here kune zvinhu zviri kuitika kumusha?
Makore ese atiri kuenda tichinoita demonstration zvinoreva kuti pasi rese rinenge richitarisira kuti kuZimbabwe kune zviri kuitika, nekuti isu vari mudiaspora hatikwanisi kuenda kumba tinoita mademonstration iwayo.
Pane vari kusoropodzawo kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vari kuratidzira kunze kwenyika, zvikuru kuratidzira kwakaitwa kuLondon vamwe vanonzi vakapedzisira vaakubata-bata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo. Vazhinji vari kuti zvinonyadzisa chimiro chenyika, imi munoti?
Hapana kusingashoropodziki, nekuti nyangwe Jesu chaiye aishoropodzwa nemafarisi. Saka isusu hatingatyi kushoropodzwa nevamwe vanhu, asi kuti tichamirira bato redu nevanhu vedu vese vari muZimbabwe vari kutambura nenguva ino pasina kudya nekutarisira kuti kurarama kwemangwana yedu yeZimbabwe kunenge kwakamira sei nekuda kwegavhenmendi iripo mazuva ano. Saka atinambo chika wano achati shoropozo na kuti shaka vira kari shoku shoropozo. Tika chika izozo nika yende pamberi ende kuti shandu kuya tuku na kuti itike ayuye.
Pane vamwe wari kupomera o vamwe vanhu wari kuratidzira kunzi vanhu vanenge vachida kutsvaga kuwana magwaro ekuti vange vachigara munyika dzavari idzodzo saka vachizoita zvakadaro munoti
ndinenge ndichida kuona kuti ivo vari kushoropodza ivavo kuti vagare munomo vakawana sei ivo mapepa acho mademonstration haasi emapepa chete ndinoziva kuti vazhinji vanogara mudiaspora vari kuda kunogara kuzimbabwe asi nekuda kwekumira kwakaita nyika hazvisi kukwanisika saka ndo mhinduro yangu pane nyaya yakadaro.
Avo vanga vari muteedzeri wemunyore anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica vaTimothy Muringai vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisinadivira tinorerekera, Jonga abatawo sachigaro webato reZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo panyaya yekuratidzira iyi.
Tinozwa kushoreka zvikuru nezvatakaona zvichiitika kuEngland, kuLondon uku. Nekuti hazvisi zvinhu zvinoitwa nevanhu vane hunhu. Kana paine matambudziko, kana kunyunyuta, kana kusuruvara kuripo, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira zvine mwero zviri pamutemo, vasingatsitsirewo kodzero dzeavo vavari kuratidzira against kana kuti vavari kupikisana navo. Zvatakaona zvichiita zvokuti minista aidirwa mvura vamwe vachizosvika pakurovana zvinhu zvisina hunhu. Uye tiri kunzwawo zvakare zvimwe zvaakubuda kuti vamwe vaiita izvozvo itori nzira yekuti vawane kuramba vachigara vari kuno kunze uku nekuti vamwe vacho havana tendero kana kuti mapepa yekuti vagare kuno kunze kwenyika. Saka vaakutora mikana iyi kuti vati hatingadzorerwe kuZimbabwe nekuti tikadzorerwa kuZimbabwe tinosvikopondwa vachinyepera hurumende asi vari ivo vari kutsvaga zvavo magariro ekuno kunze. Zvinhu zvinoshereka zvikuru izvozvo.
Asika vaGuni, chinosvitsa ipapo ishungu nekutsamwa kune kuine vana veZimbabwe. Mungavavhara sei?
Vanhu vanobvumidzwa kutaura zvinovanetsa, vanobvumidzwa kutaura nhunha dzavo, asi izvi ngazviitwei pamutemo, ngazviitwei vachiremekedza kodzero dzevamwewo, nekuti vanotsutsumwara havasiwo chete vane kodzero, munhu wese ane kodzero. Saka zvinhu zvatinoshora izvozvo. Taakuona kuti vamwe vedu vari muopposition vaakutotangisa kuita zvemademonstration izvozvezvo kuno kuti kunzwa zvakare kuti makunga vari kuda kutanga kuita demonstration kuno kuAmerica yatisingazive kuti chii chaitika chaita kuti vade kuita demonstration paweekend kunoku. Asi tinoziva kuti magariro avanogara vachiita vemapato anopikisa kunyanya nyaya zvine zvitakatarisa kuti president vari kuuya kuno tine musangano weUnited Nations kuNew York ndosaka makuona vanhu vaakutanga kuita bongozozo rakadai rekuita mademonstrations asina maturo asina kana chinhu chamungati ichi ndoo chakonzeresa.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vachitaura vari parunare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% kumaruwa vakatarisana nenzara kutanga munandira kusvika chikunguru gore rinouya. Asi mumwedzi wapera vanhu vanosvika zvikamu zviviri nechimwe kubva muzana ndivo vaida chikafu kumaruwa. Nzvimbo dzakanyanya kutarisana nenzara dzinonzi dzinosanganisira Matabeleland North, Masvingo neMidlands. Rimwe sangano rinoongorora nyaya dzechikafu RefuseNet rinotiwo vanhu vari mumadhorobha vakawanda vanoda rubatsiro gore rino sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanhuwo vakanyanya kutarisana nedambudziko rechikafu vagari vekuchipinge nechimanimani uko kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti cyclone Idai. Gurukota rezvashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona gwaro reZimvac sezvo vange vachangosvika muNew York kumusangano weUnited Nations. Muguzea nezwe nyaya ii, Tabata mgari wekuchimanimani va Joe Dumakwezu, avovati Sanganure World Vision, riku wabatira zvakanyanya nechikafu parizvino kunyangwe hazvo kuine vamwe vanhu varikuti vainge vasati vanyoreswa mazita.
Takato kumboeza kutaura newe World Vision kuti kune vamwe vanhu vedu vakasara. Asi iyo vakati izo vanhu vakanyoreswa ngered cross nekuti iyo the World Vision havasiriwo vakanyoreswa vanhu. Vakanyoreswa vanhu ngewe we Red Cross. Red Cross ndiyo yakazoita handover mazita ku World Vision. Saka vakati tichaedza kugadzirisa asi ndakutoona kuti sezi yavainga vachitaura yekuti tinopa kaviri kana kuti katatu yatopera. Saka kana vachizokontinya ndio pendakavapa vakati izvo kana vachizokontinya vachabata munhu wese vanhu vaya vavakanyora mazita vachizoisa mumakombiyuta.
Sezi yekutanga yacho iyi vakati vanopedza rini?
Sezi yekutanga vakanga vakati vanopedza muna July imomo.
Saka hamuzivi kuti chii chichazoitika panopera iwo mwedzi uno?
Nekuti nyaya yavo manyere yekuti ava vangu vachiti takanga taka budget yekumayusa iko zvinezvi zvakuti zviringa pamusana pekuti hurumende yakati musasashandise mayusa nekuti vaida kuzoita food for work. Saka iko zvinezvi handichazivi kuti programu yavacharonga yekuti food for work yaichabudirira here kana kuti vacharamba vachipe chikafu kana kuti vachaita sei.
Zvii zvinoda kugadziriswa munharaunda yenyu pari zvino?
Pari zvinezvi ndoti zvikoro zvakasiya zvaterwa ma20 kana zvakakuwadzwa necyclone. Zvikoro zvizhinji zvakangosiya zvaterwa ma20 ngepublic works asi hapana chavakaita. Saka zvikoro zvizhinji chakafanana nechekuti ndima primary pane ma20 anokwana kuita 4 mabloko mairi ma teacher 2 hadzina kugadziriswa dzese idzo dzese. Vakangouya vondoti bati hapa votere ma20 vamutangwa kusecondary pa 5 houses dzese idzo hapana chakaitwa. Matelesi hongu akagadzirwa pandima 1 block ratelesi ndo rakapera asi harisati ravhurwa zvaro sinzi vakapedza kugadzira kwacho. Then kunziene kune trend yesera block asi havana kuzorivaka kana kuita zvimwe zvinhu. Saka zvese izvi hazvina kana vakambokwanisa kubatsira.
Mumwe mugari wekuchimanimani vaJoe Makwezu vachitaura vari parunare vari kuchimanimani kwakare. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGames chiri kusangana nemaFlames ekuMalawi mutambo uyo Zimbabwe inofanira kukunda kuitira kuti ienderere mberi makwikwi e2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Zimbabwe iyo yakakunda Barbados 66-41 nezuro. Inofanirwa kukunda mangwana kuitira kuti ipedze iri muzvikwata zvishanu zvinotamba zvine mutindo pasi rose. Malawi ine nhoroondo yakasimba munetball muAfrica uyezve iri pachinhano chechipfumbamwe murongwa wemutambo uyu pasi rese. Asi mutsigiri wemaGames vaShekman Gosha vanoti nhoroondo haina basa pamitambo yakadai.
Malawi itima gara ichiti chairira kubvira kudhara but nini maonero angu ndokubhilika kuti history inochinja. And this time tirikufanira kuirova matambiro ekuita timu yedu yavakadzi. Takatoitimba zvekuti yaigara ichitirova zvezvi zvakapera.
Cherei kupa vaGosha chivimbo ndechekuti Zimbabwe yakarova Barbados neNorthern Ireland idzo dziri pamusoro murongwa wepasi rese uhu. Northern Ireland iri pachinhano chetsere, Barbados panzvimbo yegumi nerimwe chete panguva iyo Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu. Kunyange hazvo Malawi yanga ichikurira Zimbabwe mumitambo yekare, mumwe muteveri wemaGames vaSamson Muchinapo vanoti uyu wave mutambo mutsva uyezve une zvinangwa zvitsva.
Asi suma nemutambiro atiri kuita tikuona kuti maworld rankings haana basa asi nemutambiro atiri kuita tikuona kuti Malawi toirowa.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechina mugungano rezvikwata zvitanhatu regroup F nemapoints mana yakaenzana neMalawi zvekuti kurova kwavo maFlames kunovaendesa pachinhano chechitatu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vachenjerai Manase vanoti maGames asatarise zvavaita kusvika pari zvino asi kuti atarise mutambo wavo neMalawi kana.
Tinotenda Michael nguwa edu ndo inenge ya jikana na msakangano wa tereru kutimuchirungwa chedu che Live Talk na 8 PM. Tirutarisa zviriku itwa nezvaro zveZimbabwe zvirikunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchirungwa ichikana o kutumira mashoko kustudio 7, shantisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Indi ndini Blessing Zulu ndokusia mina standekile msianga munaoze isindebele.
Soku izika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela kustudio 7, olwesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
we demonstration ukuthi khona sihambise petition ukuthi into ezisikhathazayo izinto ezinjengezifa lesikhathazile le price intengo lelo kuyikhwela daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapolisa labo angaziwa ngene yikuyini bebathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo ezitolo, kungakhuphulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe.
Namhlanje ngikhuluma kunjesesithole incwadi evela kuMinistry yeLocal Government, iMinistry ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kanti kwakuhamba njani into leyo ngibazaalisisebenzi kusasa.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkuni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa ukwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho. Umsebenzi umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe Mine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo namhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe. Kodwa amapholisa aphange abopha abanye babo abangafika amachumi amathathu okubalisa obekhokhela lokho kutshengisela uMnumzana Josephat Mzaca. Lanxa wayelobele lanxa isithwa elobele amapholisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela. Amagqwetha amela ababothiweyo laba awenhlanganiso yeAbameli Lawyers for Human Rights athe abengakaziswa ngokubotshona kwabantu laba. Amapholisa lawo alile ukukhuluma leStudio 7, kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxela omunye wabakade betshengisela uMnumzana Raymond Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesi sihamba lapho besihlangana khona wasitshela wasesithi khona no yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile yonke into, yonke yamapholisa ile-clearance yangkhona. Sese siqalisa khona phani ulokuza ukuthi siyenze ukumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sibatshengise ama-placards la. Ikwase ukubuya amapholisa amzaca wasekhuluma labo amapholisa labana wasesijayini amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida. Thina singazi ukuthi hayi kanti vele baleyinye injongo amapholisa la. Amapholisa ahle athi hayi lokhu alikwenza ungaphandle komthetho. Abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangkhona abathi hayi ungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hayi izankinzi zahle zakhala khonapho. Ha khonapha kuyi-demonstration ukuthi khona sihambise i-petition ukuthi into ezisikhathazayo izinto ezinjengezifa lesikhathazile le price intengo lelo kuyikhwela daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angaziwa ngene yikuyini bebathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Ye manje babo pe abantu abangani?
Bangathi lapho ngikhangile ngoba thina abanye sifisa abaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani 10 kumbe 30 bonapho. Bakethi sokuthi siminyeni ngesinengi nakwazi ukuthi nxa sebeqalisile ukubopha amadoda lawo esipholisini. Wonke umuntu usuke siyangale kodwa abaningi sibili abavanjiwe sibili. Igenga yonke sibili eningi kakhulu ibanjiwe. Kubo 10 sofika kubo 30 khonabe ngaviva njiwe.
Manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo?
Bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungidinga yonke nale siyamhlaba ilokuzenini. Okumangalisayo amapolisa lawa bezigqokele ilokuzenini into zabo zi-right. Zina lezi ezidurayo zona lezi uzibona umuntu evume ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho khonapho sizama ukulungisela yena.
Lo ngumnumzana Raymond Phiri omunye wabakade betshengisela namhla edolobheni lakobulawayo ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Mguni utshele iStudio 7 ukuthi izithunywa zohlangothi lolu zikhangelelwe ukuqala umsebenzi kusasa. Uthi okwamanje umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebuyele emsebenzini lanxa umnumzana Khamperami ubesala lamakhiye okuvula iofisi yakhe. Umnumzana Mguni uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amagweta akamnumzana Dube azese-CGI njengoba into le lathi sivume ukuthi ayenziwa ngendlela kutho ukuthi kumele sivuleke iofisi hayi sigcine sizama ukuthi siwuvule bayivula.
Ye, lithe livula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Khamperami ngoba nguye okade emisile phela uDube?
Ukhanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenza kungekho kade bona abakwenzayo kusemthethweni. So singathi kunokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona bagqinisa ngelokuthi hayi kusemthethweni thina sithi hayi akwenzeka ngendlela ukuthi kukhona akwenzayo uDube siwenze ngendlela eqondileyo wenzela ukuthi kungaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKhamperami kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khonokho akwenzileyo njalo kusemthethweni yini xa sesikhangela umthetho?
Umthetho weBurnie Council Act utshona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiwo ombambelayo imisebenzi adumela yena. Ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili ngoba ngangisiya gqedisa izimali zami ade ngizigoloda eunisa lapha ade sezimasters yami lo. So ngahamba ngolwesine. So ngithe ngifika ngokuthiwa ngikhona ngazwa sokulo mkhosi engoba lapha enzela khona ukuthi sokwenzakele khonoko okwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolungisa udubo lololo.
Singathi-ke uthe suphendukile udubo lolu waluthola lukhona ubona ngani solulungisile yini kumbe liqhubekela phambili?
Hayi ngithi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili ekusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengamakhansila zinto lesiyilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kade kwahamba njani into leyo ezazeqalisa umsebenzini kusasa.
Lo ngumnumzana Solomon Mguni umeya wedolobho lakobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi liza kwenza konke okusemandleni alo ukuxazulula inkinga zokufuthelana isedolobheni lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukulandisela intathelo zindaba phezu kwamanyathelo abebandla lakhe asebewathatha ukulungisisa ingxabangxoza esiqhamuke kobulawayo. Udaba lwemizamo yokuxotshwa uMabhalane omkhulu kumasipala wakobulawayo umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambalame embeka umlandu wokwehluleka uqhuba umsebenzi wakhe kuhle. Soluguquke lwaba ludaba lokuphoselana aqatha kubandlulwana ngemihlobo.
Kusasa amakhansela onkakobulawayo abe khona lapho eHarare behlangana nabakhokheli national leaders kwenze ukuthini sivumelane ukuthini indawo le siyayiqeda kanjani. So yikho lapho esikhona njenge-MDC sisikuthini kuphele konke lokho abantu bekhangele indaba ze-service delivery. Okwamanje sithi u-town clerk kabuyele emsebenzini kube ne-investigations, then investigations lezo ngaphumelela kuzodecidwa yi-city council ukuthini aqhubekele phambili esebenza kumbe asuspend. So yikho lapho esimi khona njenge-MDC.
Amakhansila abalisa umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Tinashe Kambarami lokhansila Silas Chigora bakhanya behluphane loDube ngemva kokuba eyale ukwemukela incwadi yokuxotshwa kwakhe umsebenzi okugcine kucunula izakhamizi zakobulawayo ezitshengisele zithukuthele phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo, ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wamakhansila kobulawayo kusasa eHarare, sixoxe lo Councillor Silas Chigora ka Ward 4, yena onguchief whip kukhansili yakobulawayo. Yena ke kathandanga ukucaca ukuthi umhlangano lo uyabe ungowani.
Siyahamba eHarare njengamakhansila yakobulawayo, kodwa hayi siyahamba njengoba liwazi ukuthi amadezi amabili lawa iHarare bikhona, isitumbu sabo ikhona, leBulawayo layo iyahamba. Just to meet the leadership party for issues service delivery. Ofana nanda kuna lo. Kamba si za kamba kwa sasa. Si yake si kamba Harare. Si nga waza bantu kuti si kamba leadership la yake kuna kuna ngali la si yake si kana nda abo Harare. Akusuki si yake si kwenye lugha kadi sinamu.
Agula kwenza. Lenga banyoza ebisenzagala e kansili ya kobulawayo kunsukwana ezedlule.
Hayi akulani lakho nalokho njengoba ngikutshela ukuthi iHarare ikhona isifundisa bekungelani ngabani ngoza, kodwa kobulawayo siyahamba njengabanye njengama-cities wonke nje. Ngiyakwazi ukuthi even kobheru bomashingo lamanye ama-councils bazahamba just for i-review yama-service delivery.
Ungathi konke nje kuhamba kuhle ekhansili liyazisebenzela kuhle?
Hayi siyakhulu umsebenzi kahle kahle nje, u-right kakhulu.
Lo Councillor Silas Chigora Ward 4 eBenside edolobheni lakobulawayo sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Idale le House of Representatives kwele Melika lithatha isinqumo sokuthi uMongameli Donald Trump wethula umbiko wokubandlulula abanye abantu kulandela ukulwisana kwakhe lamalunga edale le Congress akubandlala amaDemocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kwenzakale edale le House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko owethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leli oveze ukuthi uTrump uthuke ngendlela elenketabechabi amalunga edale leCongress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley noRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatsha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo, loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenkitabechabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenkitabechabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwele Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akula ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukucabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika, labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucodoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the house just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dabanginare ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babekhangele ngamandla befuna ukubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba, athe kumele baphume baphele kwele Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Live Talk namhlanje uhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka we-Mine Enter Exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakulomsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngokuba madolonzima kundikimba kamongameli Mnangagwa yokuthi ilizwe livuliwe kwezamabhizimusi. Okunengalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazana abakubhizimusi leli baqale ngomhlangano wemfundiso ehlafuna ngenkinga ababhekane lazo kulumsebenzi. Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Stella Nkomo uchasisa ngalumhlangano.
Umbukiso namhlanje njengoba ukwazi ukuthi umbukiso uqalisile namhlanje, thina njengabaqoqa umbukiso siyathaba kakhulu. Siqalise namhlanje ngomhlangano wabomama esibone omama abadlula 200 besiza bezokhuluma ngendlela abasebenza ngayo labadinga uncedo ngayo ukuze labo bathuthukise ilizwe ku-mining sector.
Abesifazane beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngakogatsha lwezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni amalayisensi okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Thokozile Moyo, umgcini sihlalo wabesifazana abakubhizimusi lokwemba esilobela, upha umbono wakhe.
So injongo yami angifuni angikhangelele ukuthi sibe simele ama handouts from the government ngoba kakwani i-government ikhangele ikhangelene lezinto eziningi. Into engiyifunayo kuphela ukuthi sirilezelwe ama-claims amaningi ukwenzela ukuthi sinikeze abantu ukuthi bezisebenzele, singameleli ukuba siphiwa kuphela ihulumende, sincedise umongameli welizwe.
Unkosikazi Jane Lusinga, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation eMandebeleni, uchasisa inhlupho ababhekane lazo.
Ubuhlungu obubhekane lobumama engizakhuluma ngakho kabanzi ngokomunye umngani wami owayele mine wafaka ama-investors, kwasetshenzwa kuhle zathola yonke into ababeyifuna, and then at a later stage mama lana bamkhupha i-contract le babelayo she had to fight her back. Walwa into Zamukute Malo in the Lapana. She ended up a loser, even to Esme, or losing Mota, and then at the same time, Wakula. Ekukulen Wakakonapana, when things were almost about to come up right, she died because of stress, because she couldn't handle the situation.
Evumelana lolusinga unkosikazi Lindiwe Mpofu umsekeli kamongameli weZimbabwe Miners Federation uthi kudingakala imithetho ezalungisa induvo lezi.
Inhlupho ziningi kodwa okuseleyo ukuthi kufanele sibone indlela forward. Akulama solutions amaningi esiwalethayo ukuthi kuncedise abomama in ways of funding, in ways of ama government policies, but especially e-policy, ngoba e-policy yiyo efunekayo ukuthi for us to be able to be integrated into ama current structures.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uthi sekudingakala ukuba kuhlalwe phansi logatsha lozokwemba ukuze udubo lolu lulunyisiswe.
Indaba leyana le siyayizwa isikhathi zonke, so okangathesi vele kumele sihlale phansi sibone ukuthi sisebenze ndawonye lawa e-Ministry of Mines ukuthi sikwanise ukuthi silungise ama-disputes alelwana. Siyabe sifuna ukuthi sisebenze futhi lamapholisa ukuthi bangene indawo leyana lezo ukuthi nxa kule umsindo bangenele kube le-sanity ukuthi kusebenzeke kahle le-Ministry of Mines.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe abo aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo ogijima ngendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential uqale namhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esikhalangeni zihlangene ngobuningi edolobheni leLeeds kweleBhilithane emcimbini obizwa ngokuthi Vukhalanga Gathering, lapho obekuthakazelelwa usiko, ulimi lemvelaphi yabantu besikhalangeni. Asizweni okuningi kuntathe izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Svand.
Bekungabizwa ozwayo kulumcimbi bekulabatsha abadala kunye nezizalwane zeBrithani bezozithokozisa befuna ukwazi ngesizwe sesikhalangeni. Umnumzana Lucky Moyo ngumculi njalo ngomunye wabaqoqela umcimbi. Uyasichasisela ukuthi kuyini Vukhalanga Gathering.
Inhlanganiso ehlanganisa abantu ukuthi batshone bekholisa nje kungela okonakeleyo, kungemtshato, kungemfa, kunge-first day, kodwa kuyikuhlangana nje abantu bekhumbuzana ukuthi bangobani njalo bekhuthazana ukuthi batshelane ukuthi baphila njani njengendlela umakhelwane ekhaya bavuka bevusana ukuthi uvuke njani utshona njani konke kurayithini. Injongo iyena leyo ukuthi kona ulimi lolu amasiko ethu asosikhalanga kuphela isiNdebele, isiVenda, isiHlonga, isiTshona ngoba thina sizibiza ngokuthi kona singabantu.
Umnumzana Moyo uyaphambili egcizelela okwenzakala kulo mcimbi.
Bekudliwa isithwala senyawuthi, amacimbi, yonke into, bekugijwa njengoba ubonile ngiphethe iwoso yami ngikhipha imigido esikhalangeni okuthiwa iwoso abanye abathi ngamabhiza. Bekutshaya ingoma zabo-Solomon Schools amarumba lapha besilebhendi le yamakhalanga Bay State German. Abantwana abancane baselizweni esizwa kuthiwa khona alinamthetho, abantwana kabahloniphi, abantwana bayagwazana. Hhayi, bengakhula belabantu abangama-role model abafana lathi, abafana lani, abantwana laba abaza kuba sendleleni ekayo.
Kukanti umnumzana Khuphe uyafakaza inkulumo kaMoyo.
Sindala ndima bani kwezomnotho, kwezombangazwe, kwezesintu, thina sithitha ngaphi, senzani, sikontributheni esikhalangeni. Information le ubelithi iqakathekile kakhulu because it's going to be passed from one generation to second generation. We want to have an identity. Njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe iya recognize isikhalanga as a unique language on its own. That's what we are fighting for.
Abantu besikhalangeni bayaxwayiswa ukuthi baziqhenye ukuba yibo kwabo ngumnumzana Tino Singwenya.
Bezibe ukuthi kobukalanga kunatshedza chebupewa
penyo kakale nekuti tipromote vose vanodzvila nema business vana ma business tinyedzana kuti tivake kunde mberi kuvakila chava chose chemukalanga kuhanganyisa vanhu mu socialization nemu music naiko kose nekuti vanhu vengine ma society kuti atafila kudzihango tizive kuti tinovigwa mundau zaka fanela kwatinovhaka ikwedu
bekule mgido labaculi abachiyeneyo umculi osinini ngwenya leqembu lakhe elihlanganise labamhlophe bathokozise abantu kakhulu becula ngolimi lwesikhalanga
ngibe nebhendi yami engaqala nakhona egermany kuthiwa yibhethula nana leso jabula labakhalanga ebekumuhle kakhulu wakhalanga abazana dazana ndazula kwakwakanakatshose litsheke ibhendi yenu itanga phasi kule albhamu ebuyayo ukuthiwa bakhalanga we iyaphuma definitely disengekusinini siyabonga sihlobo zakithi
bekumnandi kudliwa kujatshulwa kwagidwa kwaze kwasa ebukalanga gathering amakhalanga ebonisa ukubambana lokusebenzela ndawonye kwabo ngimele istudio 7 eLeeds igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Abebandla le-MDC basole kakhulu isenzo sokwethuselwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, abathunyelwe incwadi ezilenhlamvu zombhobho besithi okuqakathekileyo yikulungisisa isimo somnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcwele.
Emhlanganweni lentathelo zindaba owenzelwe esikolweni se-MDC e-Harvest House, unobhala obona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Gideon Shoko uthi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebenzile inhlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo lo mkhokheli wayo umnumzana Peter Mdaza.
Elizweni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazwe, indaba zombangazwe azilunganga. Zingalungiswa, liyabona ukuthi khona indaba zonke zizahamba kuhle.
Isikhulumeli se-MDC, umnumzana Daniel Mulukele, ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elizweni.
Ngakho-ke sithi kakuhlalisane phansi kukhumisana umndotho njengesizwe, kungahlali abantu be hlanganiso zepolitiki kuphela kodwa sihlanganise amakhanda sonke nyama Zimbabwe kwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe. Singaqeda kompangaze sizakwanisa ukufinyelela indaba zani ezomnotho. Yi indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe. Konke lokho esikubonayo, ukuswelakala kwamafutha ezimota, ukukhwela kwezinto, ukuswelakala kwemisebenzi, uhlukumeza kwamaZimbabwe kudubeka esikubonayo, konke lokho iZANU-PF WMDC ayengeke yakwanisa ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe. Kumele sisebenze ndawonye njengamaZimbabwe.
Uqhubeke ethi yena nabebandla lakhe bafuna kudingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni. Abathunyelwe lezi ncwadi abagoqela unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapholiseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale izigani ezenze lokhu.
Bathe ke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sizakwehlelwa ingozi mina labantu abami njalo iqambalo president weZCTU uComrade Peter Mdaza.
Uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe uqhuba umsebenzi wabo.
Kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabeli ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu.
Uhulumende ulandule ukuba kulabantu asebenzisana labo abaye bayakwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli yeZCTU. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapholisa unkosikazi Opha Mchinguri utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba, ngakho-ke kumele kukhulunywe lamapholisa. Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner Paul Nyathi laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabeZCTU. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla yezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe, kodwa abanye babo babotshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.